A very good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington this Monday, March the 16th, 2020. This is Live Talk. I'm Marvelous Mhlanya Huye.
And I'm Gibbs Dube.
And tonight on Live Talk, we are talking about the coronavirus pandemic.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voindebele.com.
If you just joined us tonight on Live Talk, we are talking about the devastating coronavirus, COVID-19.
Millions of Zimbabweans are being affected directly and indirectly by the coronavirus pandemic worldwide, with some musicians saying they are losing thousands of dollars in cancelled gigs. The situation is bad for many Zimbabweans living in nations like China, Italy, Canada, and other hard-hit areas by the coronavirus.
African nations have also been hit by the coronavirus, with South Africa sealing its borders in an attempt to stop the virus from spreading in various towns and cities. Zimbabwean authorities claim that they have not yet recorded any coronavirus cases amid concerns by locals who have condemned Defense Minister Opamu Chinguri, who told a gathering at the weekend that the disease is designed to punish nations that imposed targeted sanctions on ZANU-PF officials.
In Harare, the United Nations Embassy says due to COVID-19, it is no longer processing visas for those traveling to the United States, transiting Europe, and in a tweet, the embassy said this includes the Schengen areas as well as the United Kingdom and Ireland.
And the World Health Organization is scaling up preparedness efforts for the coronavirus disease in the African region and supporting countries to implement recommendations of the International Health Regulations Emergency Committee, which met in Geneva, Switzerland on January the 30th. On the advice of the Emergency Committee, the World Health Organization director declared COVID-19 outbreak a public health emergency of international concern.
Yabahambe zulukandaba lichona njani lapho khona endaweni zonke ke zomhlaba esijeneyo. Laphla ke sixoxa ngomkhuhlane lo we-COVID-19 coronavirus phela. Umkhuhlane lo umemetheka kunye okumangalisayo. Siyabonele South Africa selivimbesi lokunye okumangalisayo. Lithi abantu abavela kwe-United States, e-UK, e-Italy lamanye amazwe kabasoze bavunyelwe ukuthi bangene elizweni lelo. Kuzobuya ke emazweni ngapha ke lakho kungani kunjalo. Kukhanya kulohlupho olunye olumangalisayo ngoba bayakhala abantu be-Italy, bayakhala abantu be-Germany, bayakhala labantu ke abatshiyeneyo besithi hey, osekusemazweni lawo kuyesabeka. Sengaxoxa njalo labanye phela abangabahlabeleli abanjengonomina yena ohlabele khona ngale kwele-Germany, othi osekungale ke e-Germany kuzima ngoba sebekhansele amagigi wonke akusela ukuthi bayahlabele bayehamba emcimbini yabo. Sizwe njalo lonoma Thamsanqa enkwali mkhwananzi la isithi kuzima kakhulu. Sixoxe njalo labanye abaningi abatshiyeneyo kule Canada lakho kukhanya kuyadinga khona ngale ngoba abantu bathi hey, kuzima sibili sumemetheka lomkhuhlane ngendlela ethusayo. So sifisa ukuthi ningene kuhlelo sixoxele ngodaba lolo. Ye, kunjalo Marvelous.
Aiwa, kunawo vachangobva kupinda muchirongwa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Nasi tiri kutarisa isu dambudziko rechirwere checoronavirus iro rarura pasi rose. Tinoona nyika yeSouth Africa takaona pakupera kwevhiki rino nezuro mutungamiri wenyika iyi vachitaura ivo kuti vachange vachivhara mamwe mabhodha kuitira kuti dambudziko iri risawanikwe richitekeshera. Asi taona isu Zimbabwe ichiti pari zvino hapana mabhodha airi kuvhara uyezve havasati vawana ivo munhu awanikwa iye achitesta positive for coronavirus. Saka ndo zvimwe zviri kuitika ipo pano. Toda kunzwa kwamuri kuti imi kwamuri ikoko kwakamira sei panyaya iyo yecoronavirus. Regai timbonzwa kubva kune chimwe chizvarwa chiri muFrance kuParis watataura naye. Tinzwa kuti kwakamira sei kuParis.
Sarangu mzonzi tao machikwana, ndirimu Paris ku France, kuno kuvanu avasi kutobuda panze, vanu waru kuchikasa na kukwira muma bazi, muma metro, vanu waru kutovunduka, mastoro, vanu watenga, shukutenga zuya, ndikutu vanu waru katarisura kuti in the next 20 days situation, ita ita shuri wesa, kama vanu waru kungofungo, tisakatenga chikafu togarati wili zimba, tore gira kubuda panze, kutu tisa sangane ne vamu, shunungu na kutita kuti iyo virus ya corona
mchona gaziro ili kwa ikoko munaona kunge Zimbabwe yaka gaziro ili shaka kwana
inene Zimbabwe ndukutoro wadzwa nekuti government inenge isiri kutora nyaya corona seriously varikuona kunge zvinonzi corona iri kure kure sere kunavo enda isvike ikoko takavhunduka chaizvo ndichiteerera minister wapamuchinguri vachitaura kuti corona ipunishment yenyika dziri mhiri kuno nenyaya masanctions avakaisa pane Zimbabwe indinoona kunge matauriro akadaro inoratidza kuti government haina kugadzirira nyaya yecorona because kana vakuru vakuru vacho vachifunga kuti inyaya dzemhanga-manga kudaro zvinototyisa.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kune chizvarwa cheZimbabwe chiri muFrance, muParis, tanga chiri kuti taura kuti kwakamira sei. Regai tambosvika paCanada apo, pane vamwe mukoma varipo chizvarwa cheZimbabwe, tinzwe kuti kwakamira sei kuCanada.
Ndetuwa niko apote ndiri kuno ku Calgary ku Alberta ku Canada. Corona virus ya hati varira vamwe isuma basa edu anaita uye wanaichikoro vavanze vambo mira indefinite until kusika kunana September. Taka tumiru watamba nisiroma meru ya uchikoro wana vachiti the provincial government ya ti uchikoro zimbovara kusika wana oti zimenda under control here but it's indefinite kusika September. Kwa mkwa mbaita opani yo marumwezura ya vanu wago manya unotenga matishu, sanitizer, wachingo oda. Kizuwa ya shataita kuzimbabu unana 2008 kizuwa kushaipo mashofu.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kune vari ku Canada, mukoma Nick Obote, vanga vari kutaura ivo mamiriro akaita zvinhu ikoko. Taona zvakare mutungamiri weMDC, vaNelson Chamisa nhasi vachienda kunoshanyira Wilkins Hospital muHarare. Tikaonawo zvakare ivo vachitaura mamiriro akaita zvinhu panyaya yechirwere checoronavirus.
Tiri kuda kuti isu vanhu vazive, vanhu vatirimuke, vanhu vaone nekuchenjera. Kuchenjezwa nguva iripo kuti chirwere ichi chinogona kutiparadza chinongova nemangange kana tumakwikwi nechirwere cheshura matongo kuparadza vanhu kana cheibhola chandakambozikanwa chichiitwa kunana Liberia. Saka tafamba nhasi isi tichiti ngazvitangire patiri tione kumakanzuro atinotungamirira semusangano weMDC tione kuti makanzuro aya akagadzirirawo here dambudziko iri kana rikatiwira. Nokuti kazhinji kudzivirira kunokunda kuzorapa, kudzivirira kune simba pane kuzomhanya mhanya toyeuka mvura kana kuyeuka bako mvura yanaya. Saka izvozvo taenda kuWilkins nhasi kwatatichiongorora tine kampeni yedu inonzi Zimlock kana kuti Zimbabwe lockout corona, tibvise corona timise isauya ichiparadza vanhu. Taonawo basa riri kuitwa nemakanzuro, taona basa riri kuitwa nevepaWilkins.
There we're hearing from Nelson Chamisa, the leader of the opposition MDC. Let's now hear from the government. Mr. Mutodi there was reacting to some of the criticism that was received following Defense Minister Opam Chinguru's comments. Pa mai Opam Chinguru vakawani kwa yovachitaura nezuru kana nemuswe mugovera kuti nyayo yedambu zikoreshe rwereche coronavirus iri kukonzerwa nema sanctions. Asi vamutodi vari kuti amai Muchinguru vanga vari kungoita havo je regatinzwe kwavari.
Mashoko akakosha akaurwa naPresident nechikonzero chekuti tiri pasi nyika dzose dzepasi rese tiri pasi pehu World Health Organization inova pazi reUnited Nations. Saka kana taurwa nedambudziko rakaita setaurwa naro iri ratangira kuChina rapararira nyika dzose pasi rose kusiya kweshomanene ndikakuti mainly Africa ndo isina kunyanya kuafecta asi nyika dzevachina dzose dzaafecta. Isu seZimbabwe tinoti tinoda kuti nyika idzodzo dzikwanise kuwana simba rokuti dzikunde chirwere ichi. Hatina nyika yatinoti ngaibatwe nechirwere ichocho kana kuti ngai tabatwa nechirwere tinoda kuti kana zvaitika naturally tobatsirana pasi rese tinodaira kuti pane mashoko ari kutaurwa kunzi pane majokes akataurwa etsoro achiti no manyika dzine masanctions dzakaita masanctions kuzimbabwe dzinofanira kukuvara kana kufa nechirwere ichocho that is a joke it's not an official position of government it's a mere joke and we are allowed to joke as government officials we don't take an offense from that saka toda kuti vanhu vanotonzwisisa president is spelled out position ye government kuti tiri kuchema nevari kuchema
aiwa we hearing there from vamutodi vanga vari kutaura ivo pamusoro pemazwi akataurwa naamai opamuchinguri vachiti ivo dambudziko iro recoronavirus riri kuwanikwa kunyika dziri kumavirira rakatekeshera ikoko nenyaya yekuti nyika idzi dzakawanikwa idzo dzichipa zimbabwe masanctions asi vamutodi vari kuti kwete vavanga vari kuita havo je vari kuti hanzi it's a joke saka pindai muchirongwa tinzwe kuti kwamuri ikoko kwakamira sei kana paine vamwe vedu vari kuchina uyai pano muchitudzo kuti kwakamira sei nekuti ndokutinoziva kuti ndokwakatanga dambudziko irori recoronavirus uyezve panguva yapfuura patanga tiri kutaura nezvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri muchina vanga vari kuti zviri kuenderera mberi vachiri mudzimba kwenguva yakareba saka pindai muchirongwa muchitudza kwamuri tibva takufonerai ngedzi
yezvirukanda basi lokusilani kona pake kustudio 7 siyabona kuti kula vantu vanenge vangena kona pake ku Facebook page zethu SGNA singazi kuti kumbe sithi lomuntu ecingwane silophamela unothando bhulu uphamela umculi okhona ngale kwele Germany uza sitshela ukuthi kuhamba njani phamela siyakwamukela kuhlelo mama
Ziyasalibonani.
Yeah, thank you for joining us. Siyakwazi ukuthi isindebele sakho iTimes ngathi siyakiliza. Kodwa uzame lawe lapha kozama khona intombi yami. So nxa sikhangela khathesi khona pha ke mntaka mama, ubone ngani kuhamba njani ngamagigi enu? Imicimbi yenu lokunye okuthiyeneyo khona ngapha eGermany. Siyangena ke esikhiweni usanda ukuthi ukhulume ngesindebele. So akutshela abantu sinithukume njani khona ngapha kwele Germany.
Ngesikhiwa kathesi na
yeah kasa ngesikhiwa sizangena ke ngesindebele
the things have become more difficult right now so it's like even today where I live in Bayern that's Bavarian they've decided like from today onwards to close down most businesses and restaurants are also closed and some of them they can only practice like from maybe from the morning till around 3 o'clock in the afternoon and but mostly they have closed so and that means the only open places is like the pharmacies and what can I say and then also the supermarkets they are still open but otherwise most of the stuff is really closed down so and we are not allowed to travel so it is a big problem we were not seeing it coming like this drastic like we didn't know it was going to be so drastic that it's going to like really change a lot of things in people's lives
so looking at your gigs what is happening with the performances that we are supposed to do in Germany
for me as an artist now is nothing is happening at the moment because everything has been cancelled and like concerts or events they are not allowed anymore you know because people do not need to gather together it's forbidden that people gather together like in numbers it's not allowed so people just have to avoid all this and it's not easy for artists right now because we just have to wait and see what's going to happen in the future and we hope that it's going to end soon you know because it's really affecting the business and also as an artist right now like in most cases it's like the media also is more concentrating of course on the virus and all these kind of things and then when you just put out a song or something then it goes down the drain in a way because everybody's concentrating on this is taking all their attention so it's not that easy I would say it's a very difficult situation right now
so asikufakeke ngesintu isindebele khonapho ukuthi kuhamba njani khonapho ke eGermany akusethu ngapi njengoba wona umculi owaziwayo siri
ngikathesi ngihlala eBavarian It's the southern part of Germany. And yeah, yes, isn't a candidate. Listen to the six planning, the music business, that the seventh means the legacy. If you know when I have seven and a corner, over the testy, yeah, isn't this name? If I leeway, I'm a seller my events up in Eloyo, I'm a concert laman in Char Cancelo, and yeah, the media of a concentrator who isn't the virus, Zom Kutan on a law, which is that we are facing. So, yeah, now I'm just having a fun with this piece. To go with the Alinda and wait and see what is a hamban done. So, as far as when we are telling you, yeah.
Yes, so Bambi, when I go to my channel, yes, it's a plug, slow motion, so Bambi, just hold on there.
Hello, caller.
Hello.
Yes, hello. I'm coming to Magabiko, Canada.
Tiriko. Tirimo mzimba, takagara zedu.
Hei, tisa nangureo kuti zviri kumbofamba sei koko pane vachinji vari kune dzimwe nzvimbo pane mumwe anyora panapa Design Nhlanga ari ku Wuhan ku China ari kutanzi we still indoors in Wuhan in China kunde vandiko kwakatanga chirwere chiche coronavirus asi koko Canada zvakamira sei
kuno because nyaya yacho yakuita ichichinja vanhu vahopo vati indei munyika vane chirwere chacho vakabatwa nematwainzi acho vari self-isolation. So I think my minister apfuura mashomaya iwo Prime Minister Trudeau vatoannounsa kuti mabota avharwa havacha accepta ma-non-residents nema-non-citizens kuti vapinde my international travel Bania is going to effect except for my Americans. Lanwaru Kurzo, Dragare Kumba, Shandor Kumba, Skora Zaravaro, and Alari Kutimba, Tabtongweta online tutoring now. Swamoto Shandas Rita Kumba at school, Tenderok and Dogmabas. I think Varu Kurzira social distancing. Pakufamba Morisana enyimuri kure taura enyimuri kure msa nyanyo gumana takatona nezoro pandakabuda chienda kutowntown kwedu mubazi mnengo waka garoko mtrenu moko wanu waru kutraya kwa avoida kusangana.
Kwa zvinhu zvakadai semamask nemishonga yekuzora maoko yavari kuti hand sanitizer nezvimwewo zvichikuwanikwa here nemagloves nekuti kune dzimwe nzvimbo zviri kunzi zvinhu izvi zviri kushayikwa kana inini imo muno muamerica ndatomboenda mumastoro ndiri kuzvishaya kwakamira sei ikoko
zviri kuwanikwa hazvo kuti zvaazvishoma but ivo vezvitoro vacho vari kuti vanenge vachiristoka panike yakambotanga hayo vanhu vaakutanga kumhanya kutenga matishu vachioda asi vemastoro vakukontrola zvinhu zvaunokwanisa kutenga uye vachibatsira masenior citizens kuti vawanewo vari kuti coronavirus packages vari kuprepara for masenior citizens. Vanhu vari kurudzirwa kuti vaite sei vazvichengetedze vari kuzimba vachigeza maoko avo vachidaro.
Aiwa tinotenda chaizvo mukomani koregai tichikusiye zvenyu muende nekuti nhasi dombonzwa kubva kune vanhu vakasiyana siyana muve nezuva rakanaka.
Tinotenda.
Bye. Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Nick Abbott ari kuCanada angachitaura yeku zviri kuitika ikoko atoti president vemunyika iyi vaTrudeau vabva vazivisa nhasi kuti miganhu yemunyika iyi yavharwa mabhodha avo vavhara vati vari kungobvumidzwa kupinda munyika iyi vanhu vanobva kuno kuAmerica kana zvizvarwa zveimomo muCanada asi ndiri kunzwa kuti tine vamwe vari panhare zvakare. Hallo caller.
Hallo.
Ndiri Tsatseo Maira.
Ndini pano makadi ikoko.
Ai, ati waditaure zviri kuitika kuParis kuFrance uko.
KuFrance ngoma ndiyo tiri muquarantine president vaMacron vakataura vakati kutanga nhasi 16 March zvikoro zvese ngazvivharwe nemamwe mapublic places like
most restaurants nezuro ndakatonzwa zvinzi even McDonald's yakato issue a notice yekuti vashandi vavo vatsauye kubasa. And another thing that has happened is your president vaka havana kuti specifically vamwe vanhu vatsauye kubasa vakati vanhu vane ma pre-existing conditions ngava kugaravo kumba because you know ndovari at risk. But chandiri kunyanyofarira hangu is nyaya information about the virus. Kuno ku information ye virus you will find it everywhere. Ukapinda mubhazi, ukapinda mumetro, ukapinda matrain, even pamatrain station vanongoita zviri random. They are speaking about it and there's a number yekuti munhu unogona kufona kana uchisuspecta kuti une masymptoms ekorona iyoyo. But ndiri kuona hangu kunge zvinonzi France hayo haisinya kukwanisa ku it doesn't have the virus under control ndekuti macases so far, according to you know the latest update, about 5,423 cases have been recorded so far, and 127 and 12 has recovered. And I think this is a very alarming figure for a country, France, in a you know, an advanced health system. I mean, they can only compare in Zimbabwe, our public health system, a bit more advanced. So I think
tinotenda Sterik ndambozwa ndandavunza inini comment yekuti munofunga kuti Zimbabwe yakagadzirira zvakakwana here muchitarisa mamirira akaita zvino imomo muFrance zvamuri kuona zvichiitwa nehurumende yeFrance.
Zimbabwe haina kana kutombogadzirira ende zviri kutondityisa inini ndakada kufunga nezvazvo kuti shuwa Zimbabwe ndiri kuona kunge isiri kutora nyaya yecoronavirus seriously. Ndiri kuona kunge vari kungofunga kuti haairi kure kure haimbofa yakasvika kunesu isusu. Zvino it's very alarming ende kuti ukada kutarisa mastatement emagovernment ministers senge yakaitwa nawo pamuchinguri zvinototyisa kuti shuwa ewhole government minister anobuda achitaura panyaya iri serious yakadaro achitaura kuti corona is a punishment on the west. Unonzwa kutya unonyatsoona kutya preparedness hapatorina zvachose. Wotongoona kuti futi kumwe kuprepare kwacho handisi ndakanzwa kuti musi unouno kwakavhurwa motari nyowa handisaka handizive kuti vari kuprepare for death here kana kuti vari kuprepare kubatsira vanhu you know out of this disaster this pandemic yabata nyika yese.
Aiwa tinotenda chaizvo muzvare Thelma Chikwana tiri kutaura navo vari kufrance kuParis uko tinokutendai muve nezuva rakanaka.
Bye bye.
Yes, seriously, yeah, well, South Africa, Lapokulo Baba, Urobson, Mwale. Baba Mwale, what are you doing? Yes, I'm going to go to well, South Africa, I'm going to go to the coronavirus.
I'm going to go to the coronavirus. I'm going to go to the coronavirus. I'm going to go to
singathi wena ngwakho uyasebenza kulezi nsuku kumbe kume njani balimisile akusitshele sibili ngamafutshane sizokuthi kunjani.
Abantu bona basasebenza izikolo yizokuthiwa zizovalwa ngolesithathu zonke izikolo zizovalwa ngolesithathu.
So lizimisele njani lina ukuthi zithi zivalwa lani lingani kuyakukhanya elikwenzayo?
Tina kula nto sizoyenza sisalindele uhulumeni ukuthi sizwe ukuthi uzodini ngoba ngiyothe izikolo zivalwe ngalesikhathi.
Nxa likhuluma la uhulumeni yena ngwakhe uthini ngomkhuhlane lo uthi kumele liyenzeni? Siyabona ukuthi abantu phela lokuxawulana ngani sokuhlupa. So umuntu ukhuluma la njani nxa ukuthi uhlangana la
kona bese ngakakuqali kodwa ke ungathi ubegcizelela izolo umongameli lapha ekhuluma izolo etshela wonke umphakathi ukuthi akusafuzanga sibambane ngezandla njalo sokufuze sigeze izandla ngemva kwesikhathi sizigeze okwemzuzu engamathumi amabili.
Ukuqhawulana ke anti phela lokuqhawulana lapha bathi
akusavunyelwa ukuqhawulana ukuthi asingasaqhawulani.
Kuzo kumele lenze.
Okunye umongameli akuthile uthe kona abantu akusafuneki ukuthi bebonakale bebuthene bebaningi bedluli inkulungwane. So kufuze ukuthi ye manje asazi ukuthi bazokwenza njani ngoba sihamba ngama-taxi siye emsebenzini ama-taxini lapha ema-rank kugcwele kakhulu kunabantu abaningi. So ngoba kuthiwa akusafuzanga sithintane. Akusagudlulwana sokufuza ukuthi vele umuntu ungasondela eduze kwakhe.
So sokulobuzima
hayi khona kuthanda ukuba nzima ngoba lesi sifo ngani siza ngokugijima siyagijima kakhulu siza ngesiqubu ngoba lo muthi awukatholakali ongasilapha lesi sifo ngoba abantu phetsheya lokho bephela besifa.
Uyakhumbula kuze kube lalokhu kwakuthiwa abantu gqizana amalala usakukhumbula nje?
Yeah, ngiyakhumbula.
Kodwa
ngiza konke leziqhu.
Yeah, so kodwa lokhu ngani kuchaza bile kuzwayo, ubona ukuthi kunjani?
Ya, ayikhona lokhu ngani kulolanga, ngani izinyosi mazi kulanda zizinengi zikuhlasela. Usukuswela ukuthi uzabalekela ngapi? Yikho kunjengalokho. Ngoba akukho lapho uzabalekela khona ngoba basifikile sifikile lesifo.
Awubona mfowethu mfo kamwali sibongile kakhulu ungathina lokusasa sungaqhuma ke
ucingo lami mbonge kakhulu babudu.
Yes, siyabonga kakhulu ke. So what Mr. Mwali was saying is that there is a new etiquette, you know, in terms of greetings and all these kind of things, and he says it's difficult, you know, to actually meet a certain person and never shake hands, but there's nothing they can people can do. They have to do it, you know, because the social distancing is one thing. That has to be done.
Yeah, I think the West seems to be managing it very well because they were distant well before coronavirus. So, you know, it's going to be a little difficult for us Africans, but we have to learn to do this. I think we have our reporter, Ntungamili Nkomo. Hello, Ntungamili.
Yes, marvelous.
Yes, what did you say?
Dribbon, Dave.
I want to do what it turns out to answer. News, the owners, the people, breaking news, pages.
Yeah, so we have some troubling news coming from the Minister of Health. I'm not trying to cause alarm and despondency here, but many people are really concerned. He put out a statement a few minutes ago saying that today, the 16th of March 2020, we received a report that a tourist who came to Victoria Falls on the 7th of March 2020 and departed on the 10th of March 2020 back to the United Kingdom has been found positive for COVID-19 and is currently being treated in the UK. The Ministry of Health team is investigating the people who have been in close contact with this traveler. It goes on to say, again today, the 16th of March 2020, two travelers who entered the country through RG Mugabe International Airport have been detected by port health officials after thermal scanners picked them with high temperature. One came from Shanghai, China, aboard Ethiopian Airways, and the other from London, aboard Kenyan Airways. These two have been isolated at Wilkins and are waiting results. He says again, yesterday, 15 March 2020, the ministry received a report of a suspected case in Bulawayo. This suspected case involves a female traveler who traveled from South Africa on Tuesday, the 9th of March. The traveler had sought medical attention for other reasons from the general practitioner in South Africa the previous day before she traveled to Zimbabwe. She later received a call from South Africa informing her that her doctor had been put on self-quarantine after one of the patients the doctor attended to had tested positive for COVID-19. The patient is now under self-quarantine together with those she stays with in Bulawayo. So these are the major developments coming in today. And here is how we understand the minister came to issue this statement.
Mm-hmm.
We are told that he was called by a journalist for a South African newspaper who had received reports about the Victoria Falls incident. You know, we as journalists, we always want to balance our stories. So this guy has all this information about a British tourist who came to Victoria Falls. Now he tested positive in the UK. So he called the minister for comment, and the minister, had to run around and came up with this statement. That's why he's saying again today on March 16. He's saying he received this information today, and if it's coincidence that he paid today, maybe from from the British authorities or whoever, then the journalist also happened to call him today. That would be interesting coincidence. We understand that he was forced into making this statement after the South African journalist called him for comment.
Ntunga, ngasikhangela sibili khonokho ke akutshela abantu ngesintu nje ngamafutshane ukuthi kambe bona lo muntu okuthi wangena eVictoria Falls but wahlala kwesikhathi esinganani njalo labanye abantu bolabo obaqambayo just about 1.5 minutes bonke ukuthi nje mhla
umuntu lo Gibbs Victoria Falls ukuthiwa wabaseZimbabwe from saka 7 while tourist ukuthiwa wayehlala elodge engasoze ngiyiqambe ngegama so wabakompana then ukuthiwa wagula wabizelwa udokotela weZimbabwe eseFollows khona udokotela wabuya wamkhangela wathi hayi uright ungani ureacta to amaphilisi awe malaria kodwa lowo muntu wasebuyela e-UK mhlaka 10 wafika wakhangelwa ngodokotela be-UK bahle bambamba umkhuhlane we-coronavirus ngokutsho kukaminista ayisuye uminista okhuluma khonokho yithi sisizwa ngabasiki bebunda kodwa yena uminista ukhulumileyo kufakazi ukuthi impela kwaba lesehlakalo esinjalo umuntu lo usetheste positive ngemva kokwethekelela eZimbabwe okuyinto etshiye abantu abaningi khonale eFollows laselizweni lonke jikelele sebezibuza ukuthi njengoba umuntu lo wahlolwa eZimbabwe watholakala engelalo igciwane kungaba kuyikuthi zikhona yini ezinye izehlakalo zokuthi bayathestwa abantu eZimbabwe kodwa bafunyanwe bengelawo lo mkhuhlane yet in reality bayabe belawo ukhulumile njalo uminister othi namhla kulomunye ovele eChina kwazoba nomunye ovele e-UK abafike eZimbabwe batholakala ama-temperatures abo ephezulu kakhulu egcikeni lendizamtshina bahanjiswa e-Wilkins uthi njalo kulomunye ovele eSouth Africa oyisizalwane seZimbabwe ohlala koBulawayo ofonelwe ngodokotela bakhe bemtshela ukuthi udokotela oke wamkhangela eSouth Africa ngesinye isizathu emkhangela omunye umkhuhlane usezivalile usekuquarantine ngoba esinye isigulane ake wasikhangela lo dokotela sitholakala silomkhuhlane we-coronavirus. Ngaleyo ndlela lo muntu okobulawayo lo mdeni wakhe labo kuthiwa sebeku-quarantine.
Ndiyakuzwa kakhulu Ntunga, sibonge kakhulu.
Ntunga umbotora neshona nhau dzako idzi dzichangobva kuparurwa pari zvino tisati tati yedu goodbye kwamuri nekuti nhasi panapa pari kupisa.
Hanzi negurukota rinoona nezveutano vaObadhaya Moyo pane chizvarwa chekuNgirandi kuUK chakapinda munyika musi wa7 kuVictoria Falls. Chikazo simuka msi wa10 mwedzi uno wa March which was last week. Saka hanzi munhu iyeye abatwa nechirwere checoronavirus. Hanzi navamoyo tazvinzwa nhasi asi sekunzwa kwedu sevatapi venhau ndambenge ndichitaura nedzimwe shamari dzangu dzewebsite yeZim Life zvinova idzo dzabreka nyaya iyi. Hanzi chizvara chekuNgirandi ichi chakarwara chiri kuVictoria Falls ikoko chikashedzerwa chiremba. Hanzi akauya chiremba wekuZimbabwe akachiongorora asi akati handizvo zvecoronavirus izvi, ndokuona kunge uri kureacta kumapirisi emalaria. Asi hanzi munhu iyeye kwaakadzokera kuNgirandi musi wa10 akabatwa nechirwere checoronavirus ikoko. Inova nyaya yasiya vanhu vakawanda kuVictoria Falls uye munyika yeZimbabwe. Ukapinda pasocial media vari kutsutsumwa vari kuti hameno kuti pane zvimwe here amwe maincidents ekuti pane vanhu vakaongororwa vakasabata chirwere ichi asi vangava venacho. Hanzi navamoyo zvekare nhasi pamunyika papinda vanhu vaviri, mumwe anga achibva kuChina uyezve mumwe anga achibva kuNgirandi zvakare. Hanzi pavasvika kuRobert Mugabe International Airport vawandwa kuti temperature yavo yanga yakakurisa vachipisa. Saka hanzi vaongororwa vari kuongororwa kuWilkinsa hospital kuHarare zvakare. Uyezve hanzi nezuro pane chizvarwa chekuZimbabwe chinogara kuBulawayo chakafonerwa nemaauthorities kuSouth Africa vachichiudza kuti chiremba akambotarisa munhu uyu kuSouth Africa ikoko. Kwawanikwa kuti munhu akambotariswa nachiremba iyeye abatwa nechirwere checoronavirus. Saka just to be on the safe side, hanzi ichizvara chekuZimbabwe ichi chiri kuBulawa mhuri yacho vapinda paquarantine.
Aiwa, tinotenda mutungamiri Nkomo wabva auya pano uchitivhotipa zvanga zviri kubva kubuda munhau dzichiri kupisa chaizvo. Saka tinokutenda uve nezuva rakanaka. Aiwa, nhasi pane vanhu vakawanda vada kupinda muchirongwa. Saka mutungamiri Nkomo achitaura iye pamusoro pezvanga zviri kutaurwa nava Dr. Obadhaya Moyo, gurukota rezveutano. Tina Divine Mhlanga panapa ari kuChina ari kuWuhan. Ati, I'm safe, we just follow government orders, plus we are covered by grace. But I understand pane munhu ari panhare. Hello, caller.
Hello, kunjani, kurambe kutumani? Hello.
Hello.
Yeah, unjani?
Ah, nyapira mimi.
Yeah, vuri kumanga sifona kumbi ndeve.
Hai, sifona.
Okay, tiri kutaura nani?
Tiri kutaura nani?
Ehe, taura enyu, tiri kutaura nani muri kupi?
Tiri kuBulawayo.
Ehe, kwakadii kuBulawayo? Asi wanikai muchidzora volume ye radio yenyu nekuti tiri kunzwa ikoko zvatiri kutaura kuno.
Alright.
Ehe, kuti tinyatsonzwa nani?
Alright.
Ya, taura enyu tinzwe Mukoma.
Haina kukumbira hangu zidai hurumende dai kwanza kumira mira panyaya yechirongwa ichambovharawo chirongwa kumabhodha zavo kuitira kuti zviite sezvii kuitira kuti chirwere chisachapike sezvo chiri chishoma muno mandii ovheke kumabhodha vachibatawo nazvo vochomisa then vototitwa vari ikoko kuitira kuti patinova veprotected baba tikari kusapara hizo mikaida ina kana chini kuti tobatsira nacho
kana
changouya bedza kupera chose ndo ndokumbira hangu dai hurumende yatsaya but ne hurumende iri poi kuda rudza na sarajo ndayo kadzofunga nao apana anenge.
Nare dzenyu manje mukoma tsinyatsonzwika, asi thank you so much. I understand the our caller is saying if the government could just close some of these borders, because he says he doesn't feel that the government is ready, judging from the news that we're getting that there were actually some people who were caught or who were diagnosed as having the virus, you know, in these forthcoming.
Yes. So,
oh, I understand we have Divine actually from China. Mm-hmm. Let's hear from Wuhan. Hello, Divine.
Hello, Sister Mavemrise.
Ah, tinofara mukoma mabva mapinda muri ku Wuhan ikoko. Inguva iko ikoko?
I just drew it at 2:40, 20 minutes to 3 a.m.
A.m. Saka ino pronounce kwa sei stare town rinyi?
Ah, tishitongo zotu Wuhan. Ndo stare town yetu. Then we are in Hubei province.
Ehe, saka kwaka mira sei ikoko. Muri kuchikoro ere muri kuita chi?
Ano inini ndiri kubasa. Ndaitoitawo zvebasa kuno. So, the disaster rakangotanga titoro pa holiday tavhara. Like takavhara kupera kwa December. So, January takutomira kuti about kuma 15 different pakatanga disaster iro. So the thing is takangoudzwa kunzi garai mumba. Then takangoteera but the problem rakamboitika ndeyekuti chikafu chakange chazopera. Ofu ichi kutenga pasapo changa chakudhura. So sevanhuwo takazongoitawo musvitanzuna tikambojamba jamba tichienda kunotenga kuti pane mamwe masupermarket anga akavhura. Saka that's how we survived up now. But the problem is hapana statement rataishuwa rinoratidza kuti town inogona kuvhurwa anytime.
Pari zvino hurumende imomo muchina isati yakuudzai kuti Wuhan inovhurwa rini?
Haisati yatiudza. Chatakangonzwa ndechekuti magovernment offices akavhurwa avhurwa nhasi. But for the city hatisati taudzwa kuti inovhurwa rini.
Saka zuva nezuva munoswera muchiitei tichiona kuti mataura imi kuti kubvira January uko munei muchiitei?
Tenge tingori Facebook ivava pane kuona mamuvi hapana kutongoshora sisa kuti meta se ati zvinorwadza because tesoto fly kunopesera kutoita mabed sores kuraya kwacho kunenge kwakutonesa kunenge kusina zvokuita.
Ko kumabasa uku vari kukubhadhara here zviri kufamba sei?
Like inini basa rangu ranga riri teaching, so the thing is they pay you kana vari kubasa as you were, they pay as you as well as you were. So it's very difficult to get money. Mari yatanga chosensa ndeyatange takachengesa wem home. Kuto pamwe pacho inosvika pakupotera maiziva. But nozongochekanawo sotinenge tine mafriends atinenge tiinawo.
Ko kumusha vari kuti chii manje? Iwe unoona sei zvamuri kuona zviri ikoko? Unoona Zimbabwe yakagadzirira here uchicompare nezvamuri kuona ikoko kuchina?
Zimbabwe pakaoma. Tinotona matawo kuna Mwari kuti dei nevatibatsira kuZimbabwe ikasvika, because tinotoziva toti hapana havana kuprepara. Tikaona mastatement ari kutaurwa even mutodi yamanga muchitaura kuti ari kuti hanzi pejo kandi joku ebade hazviite zvinhu zvakadaro. You find out they are not even prepared. And tinongokurudzira vanhu vari kuZimbabwe kuti pakaita songe korona yapinda muZimbabwe vanhu ngavangoteedzerawo zviri kuitawo dzimwechika. Ndofunga vari kuziva kuti the best way is to stay indoors, avoid magathering, mapublic gathering and the like. Nekunamata Mwari ndokuti titogona kuisa this corona. Zimbabwe is not kenza havana kutadzirisa.
Aiwa, tinotenda chaizvo mukoma Divine Mhlanga vari kuWuhan. Nzvimbo kwakatangira coronavirus. Maybe just in English, if you can round up for us, what is the situation like there in Wuhan in China?
I can say the situation is still calm and the government has not yet issued a statement on when they are going to open the city again. So we are still staying indoors and we don't even know when we are going to come out, because even if when it happens they are going to open the city, it's very difficult for us to go into some other surrounding cities as it stands, because right now now Wuhan is the epicenter of the disease. So in order for us to go out of this city, it's going to be difficult for us. And it's going to take some few months, something like up to September, for us to move out of Wuhan to go into other cities.
Mm-hmm. What are the most challenges that you're facing yourself? You mentioned that you're a teacher, so do they pay you while you are at home?
They pay you. They pay as you. As they, the thing, the problem is right now we are staying indoors, so they can't pay us while we are not going to work. So it's gonna be it's a big challenge for us. And as it stands, we don't have food, and we are relying on, you know, calling our friends. You know, they are the one who will check us so that we can have food on the table. But yes, it's becoming a difficult situation for us.
Mm-hmm. Thank you very much. I hope that you stay safe there in Wuhan. Please have a very good day.
Thank you, Mother.
Rukunzi, what pane imwe kola shakari varipo? Hello, kola? Hello? Taurai tinswe?
Ye, mina nguspanda.
Mana lo?
Yabuspanda, kunja?
Yabo, unjani baba.
Nasha pira, ubona njani i-coronavirus ne point?
Ya mfowethu umsakazi ubuhlungu kithi thina ngapha emakhaya ngoba asikaboni loma i-education ukufundiswa kwabantu ukuthi bazisise ukuthi umkhuhlane lo uza njani njalo izibonakaliso ngezinjani njalo singananzelela ikakhulu loma ngaze efike esibhedlela kanye ngingafika sike esibhedlela namhlanje. Angizange ngizilo yethu okhuluma ngangakho, kodwa abakhuluma ngakho lokhu ngabesabayo ukuthi batsho ukuthi kule mfundiso kumbeni batsho ukuthi kukhona okungancedisa abantu akula. So indlela ekhona ibuhlungu kithi, asisakwazi ukuthi senze njani njalo singananzelela ihulumende yethu ayinalutho ekungathi isilungiselele okukwanileyo ngesizathu sokuthi abantu bona bodwa bakhuluma kuphela ubuhlungu ukuthi baza kwenza njani njalo bangawazi njani umkhuhlane le.
Wena ubona ngazani kumele uhulumende enzeni ukwezithi abantu babekwazi ukuthi kambe kuhamba njani emtawini?
Iqiniso, uhulumende befanele akhiphe abakwanisa ukuhamba befundisa abantu. Iloba emsakazweni akukho, sikuzwela khonapha ku-Studio 7. Abantu ba-educatwa njalo abantu lokhu bebuzana abala answer abala abangakwenza.
So kodwa wena uzokuthiwa nxa ukuthi ufuna ukuvimba umkhuhlane lo kumele wenzeni mdaweni?
Yesiyezwa kuthiwa gezani izandla njalo oyabe esizwa sebanje yifulu kabe le maski njalo kagijimele esibhedlela sikuzwa khonapha ku-Studio 7.
So vele uhulumende kalitsheli lutho?
Uhulumende
akulalutho alitshela khona?
Angitsho akulalutho.
Kulobunzima
kulobunzima sibili okuthi siphelelwe khonapha lezikolo abantwana siyabesabela ngoba abantwana ziyavalwa izikolo abanye baye emadrobheni zivulwe izikolo babuye esikolo. So yinhlupho ukuthi labantwana bethu kunzima.
Ye, phosele ukugcina khonapho mdaweni, phosele ukugcina baba.
Ye, sicela ingazathi uhulumende angaba lesinanzo ebantwini beZimbabwe njalo kakwanise ukuma emela abantu beZimbabwe ebafundisa ukuthi benze njani njalo umkhuhlane lo nxa usufikile umuntu lo umuntu ezenjani lezibhedlela zikhatshana lakhatshana ukuthi abona izibhedlela ezingu-10 ezikwanisa ukuvimba noma ukuncedisa mayisizoloko zikhuluma ngesibhedlela sinye seHarare.
Hayi, siyabonga kakhulu mdaweni ongadela kusasa baba.
Hayi, ngiyabonga.
Ye, siyabonga mdaweni.
Ngibheke nsuku zonke.
Ye, siyabonga mdaweni. Thank you so much, mdaweni. You can cut your phone now. So you are saying that they are having no government information. You know, the government is very quiet about this disease.
Mm-hmm.
They are only hearing it from Studio 7, which is a good compliment for us, you know.
Mm-hmm. Hello, caller. Hello.
Hello, ma. Ai
wata square tutsaura nani uye zve muri kupi?
Kuto na foto womuntu kwa mutari.
Ehe, kwakadiko kwa mutari uko?
Kwakadiri kwakana gashisha.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu pamusoro pe nyaya iyi yecoronavirus.
Ah, yeyi kuna virus yatutsetsa. Kuzi atikuti pambane tichikatorwa. Kuti payabuda napo pa South Africa pa.
Mhm.
Obviously promo tinotukupera nayo kuti vachinji vari ku South Africa vachinji vabo. Saka tinotukupera nekuti and toilet treatment and kuti kuti vamwe ngati vanga zvikwanisa zvino kuti atitorina mari mumunyika kuti tikwanise kuwana mushoko dzokuti tipatare.
Mhm. Aiwa, paka oma, saka muri kuti mimi semaonero enyu hamufungo kuti nyika yati yakagadzirira zvakakwana.
Semaonero angu ndini nyika ndekuti yakati zvakakwana kuti tinobva mutare kwandi. Handina kana kana musumi wandambonzwa angu kana kuonawo vanhu vanotaura nechikorona virus vachidzisana kuti kana wasakanikire chikorona virus unotorwa mutu wamatanho asi kana kuti masymptoms achina ecoronavirus ndeati saka izvo zvose aadei urupindiri yambotibatsira nekukurumisa.
Aiwa, tinotenda chaizvo hanzvadzi kunge mamuri pachirongwa muve nezuva rakanaka.
Tinotenda neiyo nechirongwa chakadai.
Aiwa, mugare muchiteerera. Our caller there is from Mutare. He is saying that he feels that the government is not ready because he says in Mutare he has not even had any discussion whatsoever about what to do should you know you suspect that you have coronavirus or what the symptoms are. He says nothing is being said, so he just wishes that you know the government could actually take this up urgently.
Yes, lo baba umelusi ecingweni lapha othize kumbe umelusi kumbe umlungisi aswanga kuhle. Eh, kunjani ecingweni mfowethu, umelusi kumbe umlungisi?
Ebo melusi.
Melusi sibonga mbani mfowethu.
Mwe
Mthembu uyaphila ungapho kona?
Hayi, ngiyaphila mfowethu.
Yi phone yakho ngani yakiliza ungazithi yenze njani kodwa sonke.
Network.
Ye, kokuthi phahla phahla ngamafutshane sibili sisakuzwa mbijana kangako. Hey, ubona njani umkhuhlane wecoronavirus? Njalo kunjani khona phe Soweto?
Umkhuhlane wecoronavirus umkhuhlane osubhangile kakhulu ukuthi alisathina asinguzimalizikhanyele ngendlela osuqede ngayo amazwe. Hayi, ngapha awukafika kakhulu kodwa osukhona kodwa awukazwakale kakhulu njalo kuthi kuza kwamanye amazwe. Sesihlayile evalini singazi ukuthi sizodala singaphi. Ngoba nakulo mkhuhlane ongenile wokuqala edakhona sokubuye lo munye sikhulumulawo elokho sibasophetha sikuzima.
So wena loko usemsebenzini kumbe sebelimisa umsebenzi kume njani?
Nana basinisikuletabakhulumele sibesimisa emsebenzini.
Hayi, siyakuza kakhulu ukuthi ifoni yakho iyadingani ayiqathikayi ayizwakali kangako kodwa sizwile okwethuleyo. Ungadinwa nokusasa Melusi mvoka Dube ube lelanga elihle.
Ya, lathi siyabonga kakhulu Selisa Melisi.
Okay Mthembu, bye bye baba. So
sibonga
kakhulu. Siyabona lo sikhumbuzo mlalazi uthi baba Dube sikhona khona lapha uthabisana incube layo uthi linjani lapha elikhona lo vodloza layo uthi hey igcwane leli seliqeda abantu sibili khanya ngazani sizaphela phela emhlabeni wonke jikelele. Sikhumbuze uyaphinda njalo ukuthi sibingelele khonapha kukhaya lethu iStudio 7. Siyabonga kakhulu ke mlalazi ukuthi uhlala ukhona. Phambili kumalo la uyasibingelela lo Tracy Chidupa la khuluma kufanayo nje. Lozafania Mhlanga uthi njani bafowethu. UBlessed uthi ngicela limfonele kanye lo labanye abase uthi nguMarkford J. Masiri uthi ngicela limfonele lami. Busani Mbuso Ntini uthi everything is a joke kubandla leZanu PF. So uyakhuluma khonapho. Uzobuya ke lo Patricia Moyo uthi salibonani saphela isizwe Mthokazi. Kuzobuya ke lo Donald Chamisa uthi nami ngikhona lapha ekuhlelweni. Siyabonga kakhulu ke Mvuka Chamisa lapho khona ngapho. Umsunduzo Ndlovu la uyasibingelela ulani khonapho Marvelous.
Ayi wapana panda idauti tingo, you know, we just want to say actually thank you to Nico Abote, who just we spoke to from Canada, because we're seeing here a statement, you know, that other media houses are now actually publishing right now that Canada has closed its borders, but we heard it right here from Nico Abote there in Canada. Saka tinokutenda itukona asisi Lusindo ngwe chikoro varipi please ndifonereva Dr. Ro mamirira akaita zvinhu kwavari ikoko saka tushaedza namba dzenyu dzasiri kupinda asi tine vakawanda vari pano rgai timbokuudzai pari zvino vashaya kubva kucoronavirus mafigures atina vanoti China ine vanhu 3203 vashaya pari zvino United States 63 Canada 1 South Korea 75 Italy 1809 Japan 22 France 91 aiwa ndo zviri kuitika pasi rose izvozvi asi pari zvino sekutaura kwataita tanzwa kubva kuna Ntunga Milinkomo angachitaura iye anaudza kuti sanga tichangobva kutambira kubva kuZimbabwe uko tanzwa kuti gurukota rezveutano vataura ivo nyaya yekuti pane vamwe vanhu vari kunzi ivo vabatwa kana kuti vari kufungidzirwa kunzi vane chirwere icho checoronavirus uyezve vachange vari kuzivisa munguva inotevera kuti zvakamira sei Gibbs.
So now there's a definition of what coronavirus is here from the United Nations. It says coronavirus are a large family of viruses which may cause illness in animals or humans. In humans, several coronaviruses are known to cause respiratory infections ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome and Severe Acute Respiratory Syndrome. The most recently discovered coronaviruses causes coronavirus disease called COVID-19. So iko ke abakhuluma ngakho lapha ke United Nations ithi ke kumele abantu baphume sibili jumo babone ukuthi bayazama ukulwisana lo mkhuhlane lo. So ke nxa sikhangela futhi izulukandaba kanye ngazani phela nxa uhlangana lo muntu kumele lithane inyawo sibili lokhana ukuthi alisondelelani kangako nxa libingelelana kumele lithi gugu khonaphana inyawo kumbe ubhabhayise umuntu ubhabhayise umuntu siyawazi ukuthi kubuhlungu kakhulu ngoba uyabe ungakambingeleli kumbe nje lithintane ngendololwane lingathintana ngendololwane kwampana kuba ngcono kumbe ngamahlombe liphonthi gqu kuyavunyelwa kodwa ezandleni lapha okanye umkhuhlane lowo umemetheka kakhulu ngendlela ezinjalo so likhumbule ukushana ngenyawo qhaqhaqha kwampana kuzobuya ke izandla kungakwabi lokuqhawulana lingathintana nje ngendololwane kumbe lithintane ngamahlombe ye kuyavunyelwa konke lokho lokubhabhayiza umuntu nje uthi sakubona khona ngapho hello ngapha goodbye ngapho so ungazani ngohamba njalo so ke sesifika ke emapetroleni nohlelo lethu siyabona unqobe izinto adube uthi baba dube lami ngikhona khonapha ke emsakazweni kuzobuya ke lokuxolana inyathi gatsheni gatsheni kunjani ke mfowethu uthi lami ngikhona Thabisa Mbuyazwe kunjani ke mfana ekhaya siyawazi ukuthi wawusemzingwane high school nilethemba lokuthi uyaphila Alice Ncube la uthi yebo yebo lami ngisaphila sibili okunye okumangalisayo kuzobuya ke u-Eddie Ndebele uthi ngibukele ngise-UK kodwa ngapha e-UK ngani sokuzalele ingwe sikhanye ngazani ke isikhathi sethu sesidliwe ngumangoye sicina ngumaphosa ke u-Sage uthi ngilibukele ngiseSomalia kanye ngazani sisendaweni eziningi kakhulu sorry I think we are out of time and we have to end it here. We thank our guests this evening including Pamela Notando Bulu, Nomina, and reporter Ntunga Milinkomo and others. Thanks also to our listeners and viewers who actually joined us tonight on Studio 7 Live Talk. We hope to join you tomorrow in our youth show. Signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C., saying bye-bye, Zimbabwe.
I'd like to thank Nico Abote, who came in from Canada, and also Thelma Chikwana in France. And we also have all those, we are divine, Mhlanga, actually from Wuhan, the epicenter of the coronavirus itself. Thank you so much, and thank you for having given us your number. Panopa VOA Shona, please share the feed. Let's meet again tomorrow, but let's talk Ngati Gurugurei.